Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kubvumbi 4 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye263 chat nechisimba ndokukanda utsi hunokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare nhasi apinda mumahofisi yekambani yenhau ye263 chat nechisimba akakanda utsi hunokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we263 chat Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyona First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari paButternut Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau we263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Joao anoti akuvara apo abuda nepahwindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pava pinda muhofisi kwashitraya kumutora and the other guys vangwashitraya kuexplaina kuti he's a journalist akatwarakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongokavada enda naye. So the next thing we knew, one of the police guys angofura door akakanda tega sakafara door and now we're so confused takutraya kutiza patazobuda nepahwindo. So pakutiza ipapo ndatsvedza ndikadona and I just experienced a minor cut but taafecteka my chest edu and nekumeso.
Mukuru wekambani ye263 chat vanaijem gamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvinhu izvo zvazvifanira kuitwa. Property ine haisi property yavo, private property ine. Hatinoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvomuzve nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa redu ratomira. Tese tiri panze pana basa riri kuitwa masikati anhu wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kuti toita sei tomboona kuti tinoita sei. Tambotaura futi nemisa Zimbabwe kuti toona kuti ingaita sei. Obviously nyaya yatirikunyatsoita focus on nyaya yekuti wedu akwa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vaJavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vationyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madande mutande. Mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadande mutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidza vakachidzwa neutsi hwemapurisa zvichitevera kumhangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau. Mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve263 chat uyewo atora teargas canister radonhera muhofisi ye263 chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzirwa muchiitiko chanhasi uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMike Uchideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi pfumbamwe nevanomwe 497, hurumende ichiti uwandu uhu huchakwira. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vawanikwa muZimbabwe uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yawanikwa kuMozambique. Amai Mutsvangwa avo vabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka hwandu weStudio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyevenyeswe. Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa and another 300 missing. Saka tinongoramba chiting until tapedza efforts dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo. Kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi, ndisuo tine maefforts ese ari kuitwa, nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarchaeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei?
Mabodies akadiscovhe kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Saka neukama hwedu huri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga. Asi vasati vaviga, nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka, vakatora mapictures vakawiga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso. Kuti kana zvino pakaonekwa mabodi anenge aita decompose, anenge asingachagoni kuti uzoti ndiye.
Ko nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, vangava maindividuals, vangava macompanies, vangava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare natanonoka wande weStudio 7. Nhasi Studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Akaenda takutendera nekuCA ino ndeenda kuchikora.
Hatiaendine kuchikora, nyavatatatoenda kuchikora nyaya yebridge, saka ndomati mundigadzirawo bridge.
Bridge rakaerera nemvura, saka takutendera nekuCA ino. Hatichaendi napa, saka tokumbira kuti mundigadzirawo bridge.
Tototangwa refu kutoenda kuchikora.
takunonoka takunonoka tiriku tikafuti motikari kuti tinotsikwa neku bridge iyo
basi kuti vaisidzana zvokwanisa kutsikwa
pension scheme mandarume mushowani tatirwa mapipe yese about 3 kilometers dzemapipe pipeline yacho yese mandarume mushowani irrigation yakauya mvura ndoyakauya yakarova mapipe acho yese ikadzika nawo mamwe acho tiritarisa kuti kapanotserera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho but mazhinji anenge akatoenda saka kusina water supply kunenge then kuchakohwa pakaita sanitation futi where nenhingi yacho mugero wacho futi
misha dzirimo dzakaita breakdown panapa kwete mashops emuri kuona ayo mashops ayo pakabva pada kuende vana vangwana 4 wakada kutorwa wakadhirikirwa nemvura yeye pashop yeye vanga vachiitawo maproject avo ekubikawo sadza mashop nekudi zvese pane restaurant yakapinda mvura bridge ndoranga chitiponesawo paarea pedu hapana amo mabasa atiri kuita muzimbabwe mabasa atiri kuita ndiyo iyo mashops iwo saka kuende pakaita bridge ka hapasina chichizokwanisa kubata chipi nechipi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngevezano pf vemdc unge uchidi uchiziva kuti maproblem arikusangana navo nezimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem akadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka riwe richibatira pamwepo tobva tadi tobva taziva zvatiri kuita tobva taendera mberi nei
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kushungurudzika nepekugara hatina pekugara taizvozvi tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kushungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekuru main road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvinoizvi mvura iyi ndiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaende kodzikiro akaende kodzikiro uku akaoneke kunyanyadzi anga yakawanda
vanga vari vagari vekuchimanemani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weamerica muHarare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa muzinda weamerica muHarare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Zvakaita kuti tiozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuwewa neAmerica. Saka takaona kuti as maindividuals tisu tiri affected. Isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisitiri affected. Saka takadecide kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembasi tichirarapo tichiswerapo vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amaingoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuva pamukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tetichiona kunge zviri kugadziriswa. Asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehuori, hatingati huori huri muno muZimbabwe chete. Kana iko kwavo kuAmerica kutori nehuori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune huori nekuti huori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu hachisichinja totokurudzira. Nesuwo totodo kuti munhu nemunhu agare nekodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzatyorwa techitarisirwo kuti pagadziriswe ende tiri kuona nge hurumende yedu iri kugadzirisawo. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera ka pane zvavari kuedza kuita sei kugadzirisa. Saka tatakuexpectwe positive kuningi fungwa dzakadaro kubva kuma Americans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka neso kantimbo suspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zveupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Because again, handikwanisi kuchaja kuti sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semazimbabweanzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana mudzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
VaMurimoga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa ende tichagara panapa sezvamunongoziva kuti shoko ramwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isusu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vati zvirango zviri kunyanyokuvadza nyika hori nemusindo. Nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuenda kuAmerica. Kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisawira avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda wavo White House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina Liu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzavirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 kurume 2019. Vaimboyesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress matunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvinonzi misangano mizhinji yaiitwa kusvika pari zvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Mwonzora. Mumwe muMDC Vamwe MDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Kongresi yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvino mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 wards. Hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita ma-districts edu 210. Takaita in 80% of those districts maCongresses are ma-district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo ma-challenges kuma-district matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita ma-incidents matatu pakaitika kukuvara kwevamwe vanhu. Kana pane vane mhosva vachadhiliwa nayo. Asi tinotenda zvikuru kuti maCongresses edu abudirira. Kwese kwese ndo nyaya iri kungotaurwa. Vezano vari kuita kudongorera nepahwindo vachaita zvavo shohwera manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zvichiitika next door. Tinotarisira kuti bato redu ndo rega bato rine macivilian muno muZimbabwe.
Tenzwe kuna vachirumhanzi.
Havajonga, ukaona Amerika yoziva kuti panoungana MDC pane mirizhonga. Zvirova kuti muno muZimbabwe vanhu zvakutovasemesa. Kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General, murume mukuru ane chigaro chinokurumbira MDC vaMonzora, vakataura paweekend anova vakati shuwa shuwa ndochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu. Kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika zvinhu zvinoshamisika. Pane yuti mazimonya, anonzi mazimonya, vanenge vari kumajimu. Vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa. Izvozvo zvosha kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba, oenda kuchipatara, oitwa masvira mberi, ozobvako. Zoro kuti musangano wawo wambumba wadambuka. Ende zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zoro kuti discipline hapana. Kubhula waiko zvimwe chete ndopfunga saka mwakuona zvino zvanopevhi yakuita cruise nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuendera mberi ngaasare. Saka muchiona zvino kubhula wayo MDC yakarakashwa kunonzi kurakashwa. Zvirova kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
VaMafume.
Yaurai zvano. Ndiri kutondishamisa ndechekuti uyu ari kuti economy. Economy yava mamvemve. Iko zvino fuel yakakwira. Hakuchina kana chiriko. Harawaidzi dzatadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nhoko nemuromo. Hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino makiu efuel ari muno muZimbabwe. Hatatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices hasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo chatoda kutaridza vana veZimbabwe. MDC tiri kugadzirisa kuCongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure. Tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupawa. Gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF presidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka. Hapashaikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachirumhanzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Itingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwedza?
Ndo zvandoreva kuti shuwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara. Garegai ndizvipire pamashoko ataurwa kuti hanzi kwai hei vachamisa vakahwina presidential race. Shuwa shuwa nderipi benzi pano pasi peZimbabwe ringati iro kumakanselas. ZANU-PF yakahwina ikatsvaira, MDC haina. Touya kuma MPs, ZANU-PF ndokutsvaira. tovia kumasenators zanopiefu ndokutsvaira theni zvongo itika rimwe zvitu tampengo ramaelections rozoti nhasi vachamisa ndovahwina presidential ivo vakarambwa namacouncillors vakarambwa namamp vakarambwa namasenators nyika yese from there
kwendwaaiva
vamafumega mira ikaya vataurewo
Ava
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu remashandaland west vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vachange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora 15 kusvika pamadhora 20 kunotengesa fodya yavo muchinhoi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga fodya muchinhoi svondo rino. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu saplastic songa nembavha dzakwanatora mabhero murodi.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo vaHuchu vanoti dambudziko riripo nderekuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora 500 chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana uchida kutenga safarma zvinoda kutenga vanolimita mari yavo kakadhi kavo kanolimita mari kusvika pa500 chete uchida kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafertilizer watwati samari yavanolimita. Ivo vangade vachingoti murimi mari yake vasingalimiti kukadhi racho nai kuti murimi unaida kuti sezvoga ndikapinza fodya ndinoida kutora kana tani kana 2 tani yemadhi tani yematop machemicals.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuya kwemuenda kwanangu 20,000 padhusi kuti mbavha ishoma.
Vamuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbuzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Kana matambudziko atinosangana pano apa maturi tuvazhinji uko kundoa dambudziko nzi uku hakuna chimwe chokuto muto ukaenda gara unoshaya chokufurasha mvura hakuna.
Mukuru webhanga reMedbank muchinhoi vaTemba Saukira vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinhoi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asama ikachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora 2 pazuva nenhengo dzebato reZANU-PF. Amai ikachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ndiye aisitombarekanzura isiye zano. Anditi ndiyefamin city iva mhanu vari kupa vanhu vari kuvapire nezuro vakati asidzibvise ma$2 eranzema ekuvaka matelets.
Nhengo yebato reZANU-PF vaSifas Kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation yemaresidence vechinhoi. Free wheeler, free seller, free developer, hakuna ari kumanikidzwa, hazvina political affiliation. Zvirungu yane business enditi kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunzwa makadhi emusangano, hakusi kubvunzwa chii. Administration yekufamba mufambira zvinhu kuti zviite order pathen the system yacho yekufamba. Pandavanda Harare vachidzoka. In any organization there should be a fund inoita kuti zvinhu zvinenge zviite order.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvenyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato reZANU-PF. Nhasi fodya muchinhoi yanga ichitengeswa madhora 4 nemashereni 3 pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Vateereri musakangano wachirongwa cheround table apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakawirwa necyclone Idai. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiya muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.